Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 12, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora matano ari kuda kutorwa nebazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitiro yemarezenzi emaredhiyo nematerevhizheni. Semazuva ose tichaunza hama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti matano akaziviswa nezuro nebazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isaramba ichishaya simba zvakanyanya haana maturo sezvo asingabatsire vanhu vose munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti matano ayo anongobatsira kwenguva pfupi vaya vanotengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika vanoveva vashoma zvikuru. Matano akataura anosanganisira kuti mabhanga atengesera nemari yekunze pachena uye kuti musika uve uyo unodzika mutemo wemari iyi. Vanwiwe vakativo vachavandudza mabasa emabhiro disho kuitira kuti akwanise kutenga mari yakawanda pane yaari kutenga pari zvino. Vanwiwe vakatizve chirongwa chekuona kuti mari yemunyika hairambi ichishaya simba chichange chichitungamirwa nekomiti yeCurrency Stabilization Task Force iyo ichange ichitungamirwa nebazi ravo. Asi vamoyo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti munyika maitwa matask force akawanda chose asi pasina zvinobatsira nyika.
Izvo ishort gain kune vanhu vashoma. Ngatitarisei vanhu vanoexporta. Vanhu vaiexporta vainge vane mari dzavo dzime dzavanofanira kutengesera hurumende painterbank rate. Saka tikuona kuti ivavo vanogona kubenefita because iyo zvino vachatengeserwa kana ndiani vanenge vachiita kumutengesera nereti vanenge vachida. Asi vangani vanhu vakadaro vanoexporta? Ndiyona vatukasira kuti inogona kubenefita pane zvaitwa neMinistry of Finance. Asi ruzhinji runotozviziva kuti zvaiitwa naMangunja zvinoreva kuti makakels agara arivo vane mari zviri mumastreet ndivo vanhu vachatodecida nhasi usiku kuti exchange rate yapa mari. Izvozvo zvichatokonzera kuti maprices atere kukira kuri kuitwa exchange rate inenge ichiwanika mustreet. Saka tichaona mitengo yezvinhu ichitedzera kukwira kuri kuitika US dollar against the bond kana the RTGS. Asi kuona solution iri kubatsira dambudziko riripo iyo zvino, maexporters wongu anogona kuti zvanaka kwavari. Asi kune ruzhinji tichasangana nemitengo inenge yakatokwira kumashops mazuva anotevera.
Tiri kuona vaisa komiti yavari kuti task force, munoona here ichibatsirawo kudzikamisa nyaya dzezvemafambisiro emari munyika?
Matask force akatowanda muZimbabwe. Hatina kuona achiunza masolution. Tamboona imwe task force yerola mill asi huko hauko kumashops. Matask force imwe yeforeign currency yakamboiswa mazuva akafura. Hapana zvaimakidzo akaunza. takaona zvinhu zvima committee zvinonzi zvima park zvinoadvisa vapresident hapana zvakabatsira munyika. Saka mafomero kana kuti fomiwa izvi inyaya yekupanana mari, hatisi kuona kuti zvinogona kupedza dambudziko. Kupedza dambudziko mapolicies akanaka, haisi nyaya yemacommittees. Yanga hurumende yatedzera zviri kutaura kuti aiwa SI 142 ndiyo yakatouraya zvino. Zvinhu zvange zvakatobhalansa nguva yapfuura.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitiro yemarisensi emaradio nematerevhizheni kusvika pamadhora mazana matanhatu pamotokari, uye vane mabhizimisi vanobhadhara madhora mazana mana nemakumi mashanu ane radio neterevhizheni anobhadhariswa churu chemadhora pamwedzi mitatu yoga yoga. Kunyange hazvo hurumende yakati yave kudzokera mukushandisa dhora remunyika chete, ZBC iri kuti vanhu vanogona kubhadhara nemari yekunze. Sachigaro webhodhi reZBC vaJosiah Tai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko zvondirapera kuti mari dziri kubhadharwa mutero hadzikwane kuti vaite basa, uye vachiti kunyange hurumende ichishandisa nhefenyuro iyi pazvirongwa zvayo haisi kubhadhara. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekwangangu kuchimanimani vapadon maguta.
Mukoma zvuri kuwedzerwa kwemitero yemaraisensi yemaredhio nematirivhi inotibata zvakanyanya bhikozi pari zvino vanhu takaomerwa neupenyu, tiritoshaya mari dzekuti tinge tichitenga chikafu chekudya mudzimba chaiko. Saka zvetiri kunzwa kuti ZBC yakuda mutero unoranger from $600 to $1,000 chero ari zvavo mhara TG, imari yakawanda chaizvo, vanhu vazhinji hatiikwanisi. Endi zvinobva zvabata vanhu kwauro nokuti nguva ino yawedzera mitero yacho inguva futi yekubhadhara maschool fee, maexam fees evana manje manje, ma-O level, ma-A level nevari kuzvikoro. Saka tinoona kuti ZBC isati mofanirwa kuwedzera mitero zvachose, because hakuna mushandi wehurumende ati awedzerwa mari zvine musoro. Tikatarira mapesendeji ari ipapo apa andosvika almost 1000% yeti vanhu vakawedzerwa mapesendeji tidiidiki masivhu 7. Saka ZBC tinoona kuti yarasika pakuwedzera mitero panguva yatiri ino.
Asi kana kuti ZBC iitewo mari uye zvirongwa zvinofadzawo vatereri, inodawo kamari.
Ipapo chokwadi ZBC kuti iite mari nekuti ibudirire ichiita zvirongwa zvinofadza atereri. ZBC tinoziva ine nhoroondo yekuti haiiti zvirongwa zvinofadza atereri, inotoshandiswa nezanupiefu kubika zvirongwa zvematongerwo enyika. Saka hatingati inyaya yekuti vanga kuti vawane mari yekusimudzira kuti vateereri vange vachizwa nyaya dzakanaka, kutongorindira uye kuda kutotorera vanhu vagara vasitorina mari yacho.
Mumwe mugari wekuchimanimani kungangu vapadhoni maguta vanga vari parunhare kwangangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inonzi iri kuferefeta kutengeswa kwenyama yakaipa inonzi iri kutengeserwa vanhu. Izvi zvinotevera kubudiswa pasocial media kwenyaya yekuti mamwe mabucha ari kutengesa nyama yemombe dzakafa nechirwere chejanuary disease. MuDaily News, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vamwe vatsigiri vavo vasingafari mubato iri kuti vasiye bato iri kana vachida. Izvi zvinotevera kuvisana kwevatsigiri vavo kumasvingo svondorapera. MuHerald, hurumende yazivisa kuti ichabhadharira mari vana vechikoro vari kunyora bvunzo zvichitevera kugunun'una kwavakaitwa nevabereki pakukwidzwa kwakaitwa mari yefundo. Hurumende inoti ichabhadhara zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana vabereki vagobhadhara zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana. Yasvika nguva muchirongwa yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwera maswera seiko pastudio 7 apo ana jonga kandimire tanonoka hwande. Nofara nekuti munotipa mashoko akanaka, mashoko echokwadi pastudio 7. Inini ndoda kungotaurawo zvangu panyaya yekuoma kwaita Zimbabwe nevatungamiriri vedu mukati menyika yeZimbabwe. Zvekutonga chaiko Zimbabwe wazvitadza. Dai zvaikwanisika zvazvo, Zimbabwe yaichitogurwa zvayo, yongogurirwa kune nyika dzakakomberedza. Zvakafanana nekuti vamwe voenda kuSouth Africa, vamwe voenda kuBotswana, vamwe kuZambia, vamwe kuMozambique, yongoganhurwa ganhurwa yotorwa mapatsi acho kuti yobva yatodistroyiwa zvayo kuti hapasisina Zimbabwe. Because kweyakuenda kwacho hazvichazi kumira mushe, Zimbabwe yatoenda kumawere. Vatongi vedu awa napurezidhendi vedu awa wazvitadza. Wari kuda kumboedza kutatarika asi wazvitadza. Zimbabwe tarwadziwa, tarwadziwa, kurwadziwa. Chikuru chandinoona zvangu apa pana purezidhendi wedu, dzidzo chaiyo ishoma. Dzidzo, kutungamira kunoda munhu akadzidza. Ndatenda hangu.
Ndini tafadzwa Maredza ndichitaura pachirongwa chekuti Zimbabwe yaoma. Zimbabwe zvayaoma, vabereki vaomerwa, mbavha dzawanda munyika, mabasa hakuna. Tokumbira kuti vagadzirisewo zvakaita nana mabasa kuti tione kushanda zvakanaka. Endewo mabasa akaitawo, nzara akaitawo shoma, nembavha dzingawaniki munyika. Zimbabwe ngaigadziriswe, vanhu taomerwa.
Ngadii vakuru vose nemunyoso. Ini ndinongorwadziwawo zvangu nemaitikiro ari kuitika muZimbabwe. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Dai vana Munangagwa vana dambudzwa vangoita kuti chi, vangoitawo kuti zvinhu zvinake. Vambobva vambopawo vamwe mukana, vambopawo vamwe mikana, tione kuti zvinofamba sei. Pane kuti vanongoda kungorambira pazvigaro pasina zvavari kuita futi. Tosvika zvandangotaura hangu, ndiripo zvangu paPretoria apa.
Makadiko vashamarari vestudio 7, ndeitwa Ladies Nanza, ndipa makapana apo. Ndoda kutaura nemari yeagri komanda iyo yakanzi yakapihwa GMB. GMB iri kuramba kuti hachisina kupiwa. Ko muri kuvamanikidzireiko kana musina kuvapa? Hamuna kuvapa. Dai yakapihwa veGMB, ndiudze kuti mukati mevanhu veGMB ipapo vangadai vasina kusungwa here? Asi hapana kana weGMB akasungwa, akashandisa mari iyoyo yeagri komanda iyoyo. Saka imimi mukuvamanikidzirei? Imimi veGMB taurai chokwadi mari yamakapiwa kuti haisiri iyo amaunti yamakapiwa iyoyo. Ndozotaura panyaya yaitaidza marai. Aya, iyi hurumende iyi yamunangagwa iyi neyamugabe, nguva iyo yamugabe vanga vachiripo, ndo vakatsakatikisira vanhu ava. Ivo vanhu ivava havasungwi, havadii. Sei vasingasungwi? Kana pakangobiwa chinhu chete, ari weMDCI aita chinhu asungwa. Ko vanoba havasungwe sei? Kwa vanotsakatisisa mutumbi womunhu sei vasingasungwi? Itare angadai akaonika kare kare. Iyo nhau yekunzi mari mari kwakungotiwo kuti mufadze vanhu jekerere kuti vanhu vadzi. Ndikaona munhu ndinoona 10,000 kana mari, imi ndimi kutoziva kuna itaidza marauko. Musatinyengedze, musativhare maziso. GMB ingadai vanhu vakasungwa kudhara kuti vakashandisa mari zvisiri pamutemo.
Chichemo changu chiri panhau yemutambo webhora. Zvinorwadza zvikuru kunzwa kuti nyika yedu bhora sotatambirwa munyika yedu, datambirwa kudzimwe nyika. Sapota yese ndoma yakazarazve. Netimu yatotamba nayo Algeria itimu yakasimba. Advantage toti pavaiuya munyika medu mudato kuna kutoarakasha munyika medu imo manje. Kana tazoenda kuMozambique kana South Africa kana kuZambia hazvichabatsiri. Zvinorwadza mani. Nyika yedu yakundikana patatso nebhora zveshuwa shuwa kugadzira ground rebhora. Uyo murume anonzi Munangaro iko.
Mangwanani akanaka pastudio 7 nemi vateereri vestudio 7. Ine hangu ndoda kutaura pamusoro paitai dzamarau. Vanhu mungazvinetsa magweta ari kungotyawo kuti naivo vanonyangaridzwawo vakaburitsa chokwadi. Asi chokwadi vanochiziva kuti munhu akatora itai dzamara ndiani. Mota ingawane yakazikana, tiri kuzviziva vanhu kuti mota yakazika mawani, kuti mota nenumber plate ndeyani. Saka umbo unogozoshaikwa sei kana mota yakaonekwa nenumber plate ndeyani? Chero yakaonekwa kuauction kunzi munhu achitai yakatengwa kuauction, kuauction kwacho yanga yamboendeswa nani? Muridzi wayo. Mapurisa emuZimbabwe taiaziva isu nokubata chero mota dzinonzi dzakavandika sei, asi vaiferefeta mapurisa emuZimbabwe vachibata. Kuya itaidza marando yaita sei ari kunze haasi kuwanika. Asi ngavazive chino wani vanhu vari mugovernment imomo, vanhu vezano, kuti hapana munhu anorova munhu munhu, and especially vemhuri yekwake vachichema. Kana vakatsvaga mishonga yavo chero vakaenda kudzin'anga dzavo, chero vakasungira masikavha avo nyoka dzavo dzavanogara vakasungira muhuro idzo, asi rimwe zuva zvichavawana chete. Ngavaburitse chokwadi kuti itaidza mara ari kupi. Kana ari mupenyu vachimushandisa votaura, kana akafa vongomuburitsaka kuti azowanikwa akafa, but vari kumuziva kuti ari papi. Todzokazve panyaya yecoronavirus iyo. Ini chinoni chamisa ndechokuti vanhu vezano vakati tiri kudzinga varungu muZimbabwe. Murungu nemuchaina vane ganda rimwe chete. Ari beta murungu nemuchaina ndeupi? Nokuti murungu aichengeta maresources, mafamuzi anga asingamboparadzwa. Vati muchaina anongorima chero pabani, anongochera chero papi miti, vari kungogobora vana kana basa nazvo. Endai mushurugu muone kuparadza kwavaita zvimwe nezvimaini zvavo izvi. Kupi pesi pavagara machaina kuparadza chiita vana kana nebasa rese nezvo? Mashops chaivo havapendi ano muHararomu. Varungogara vanongoisa zvinhu zvavachitengesa, ndo vari kutounza tsvina ivavavo muZimbabwe. So motudza kuti hanzi varungu vakaipa, muchiti muchaina akanaka. Aya, musadaro mani, musationa kunge tiri mapenzi. Ndinangu mifisi ndiri pano paJoburg paAlberton pana. Hazvinotirwadza, tiri vanhukadzi isusu, tinoramba tichingodzvinyirwa. Tiri kufa nenzara muZimbabwe. Ndaiva ndiri kuZimbabwe last week, zvandakaona izvozvo madzimai vanosiririsa vanhusatsitsi. But mei muchitenga tipembererei nengeri Women's Day. Women's Day yekuti chii? Muchigara ikoko muchiita matumbu muchidya mazondo mundege. Tinotoda kuona necoronavirus iyoyo ichabata munhu wese, as long as mune machaina muchikwira futi ndege dzacho muchienda kunze ikoko. Hakusisina nyika isina coronavirus.
Hai 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 hai, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Madzimai nevasikana, mave kutumira mameseji enyu zvino. Rambai muchitumira paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga.
Vateereri veStudio 7, tinoziva kuti pane chirwere checoronavirus charura pasi rose uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Ko, vanhu vangaite sei chaizvo kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi? Regai tinzwe mashoko anotevera kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, avo vanotungamira mabasa ezveutano mukanzuru yeHarare.
Chirwere checorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu. Asi mhando yeflu iyi yakati simbei, inogona kuzoita nyumonia, nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira, kota zvaanoburitsa paanohotsira, mate aya anoburitsa anogona kunomhara, anobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo, muromo, mhuno kana maziso, ndokuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate, munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo. Pese paona mukana, geza maoko, nekuti chirwere mavhairasi haakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo kukosora kwakanaka. Munhu anokosora anobatawo muromo, mwana kosorera mahapwa, mwana kosorera mutishi kana mhengeche. Ndozvatoda kuti munhanga achiita.
Ayo anga ari mashoko kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, vanotungamira bazi rezveutano mukanzuru yeHarare.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti haisi kufara nemamiriro akaita zvino munzvimbo yeSahel, uko kwainoti varwi vanopfurikidza mwero vari kurwisa vagari venzvimbo iyi. Varwi vanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam vari kurwisa mauto nevanhu zvikuru muBurkina Faso neNiger. Muna 2019 zviuru zviviri zvevanhu zvakaurawa mukurwisana munzvimbo iyi inobata nyika gumi. Mapurisa muVenezuela nezuro akashandisa hutsi hunokachikidza kumisa kuratidzira kwakange kuchitwa nevatsigiri vebato rinopikisa rava Juan Guaido. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muguta guru reCaracas zvichifora zvakananga kuparamende, asi mapurisa akavamisa vasati vasvika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa matanho avari kutora mukurwa kwavo nechirwere checoronavirus icho chiri kupararira nesimba muAmerica. Rimwe ramatanho avazivisa nderekurambidza vanobva kuEurope kupinda muAmerica kwemazuva makumi matatu. Pari zvino vanhu vanoita makumi mana vafa nechirwere ichi muAmerica. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvataurwa navaTrump.
Mutungamiri wehurumende President Donald Trump nhasi vatora atingati matanho akakura uye akafanira anonzi extreme measures.
Matanho avatora amuri kutaura ndeapi?
Vataura iwo kuti kutanga musi wechishanu kuswera mangwana vakubhana kuti vanhu vanobva kuEurope vauye vapinde muno muAmerica. Vanhu kana cargo kana zvinotengeswa zvinoreva kuti pamwedzi mazuva anokwana makumi matatu 30 days ari kutevera zvoreva kuti America haisi kuzotambira vanhu vari kubva kuEurope, zvoenzana nevari kubva kuChina kana kuSouth Korea, nemhosva yekuti ndo kune kuri kubva urwere hwakawanda.
Sei vatora matanho aya?
Danho iri ratorerwa kuitira kuti utachiona usaramba huchipinda munyika nevamwe vari kubva nahwo kunze, nekuti huri muno hwacho hwakatekeshera zvakanyanyisa zvekuti tine dambudziko karikiriki kukuedza kuti vanhu vaongororwe kana kuti vateste vaonekwe kuti vana honde vapi uye vangabatsirwe sei. Saka tingati danho ratorwa navaTrump idanho hombe zvikuru.
Zvizvarwa zveAmerica pachazvo zviri kubatsirwa sei panyaya iyi?
Zvizvarwa zveAmerica zviri muno zvinogona kubatsirwa nemari yavari kuita hurukuro nedare reparamende kuti paiswe mari parutivi inogona kuzobatsira avo vanenge vachinzi vawanikwa vane chirwere ichi. Saka ngavagare kunzvimbo yakachengetedzwa kana kuti vari kufungira kuti vanogona kunge vari kurwara vonzi ngavaite isolation vari kumba self-isolation. Ivavavo kuti vasarasikirwa nemari dzavo dzemuhoro, hurumende yavaTrump iri kuti iri kurukura nedare reparamende yekuno reCongress kuti vaise mari paritivi inozobatsira makambani anenge arasikirwa neproduction uye vanhu vanenge varasikirwawo nemari dzavo dzemuhoro nekuda kwechirwere ichi. Saka matanho akakura chaiwo iwayo, uye zvakare vari kuti ivo hurumende yavo iise maexemptions kana kuti fast track mishonga iri kutarisirwa kuti inogona kuva nhomba kana kubatsira vanenge vachirwara, zvekuti mimwe mitemo inoshandiswa nebazi rehurumende rinoongorora mishonga inenge ichigadzirwa vaTrump vari kuti ngaitwe fast track kuitira kuti vanhu vakawanda vasarambe vachifa.
Mataura pamusoro pekumiswa kwaitwa vanhu vanobva kuEurope vachipinda muAmerica, ndinoona kuti vaTrump vati kunze kwevanhu vekuUK vekuBritain, mungafunga kuti chingava chikonzero chazvo?
VaTrump vaisa maexemptions pazvipoka zviviri. Chekutanga, maAmericans vari kunze kweAmerica, vari kunzi ivo vachidzoka vadzoke kumusha, asi pavanodzoka vari kunzi vauye vachipinda munyika nenhandare kana kuti zvitsuo zvakanzi nehurumende ndopo vanofanira kupinda napo, pavanoti madesignated entry points, kuitira kuti ipapo pavanenge vachipinda voongororwa voonekwa kuti havana chirwere here. Kana vakabva kunzvimbo dzine chirwere senyika dzakaita sana Italy kana kunana Irani kana iko kunana China na South Korea, vari kunzi ivo vanofanira kumbotanga vasendekwa parutivi vandoiswa kunzvimbo inochengetedzwa vari kurwarava kana kuti vanofungirwa ava. Kechipiri, vataurawo zvekare kuti mapermanent residents kana kuti vanhu vanogara muno zviri pamutemo vanobvumirwawo zvakare kuti vadzoke, asi zvakare vanofanira kupinda nenzvimbo dzakanzi nehurumende ndodzayatara kuti vapinde naipapo.
Mungatipawo here kuti chirwere ichi muAmerica chakamira sei, chiri papi?
Chirwere chakurumbira munomo, nekuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vakupfuura churu nemazana anoraudzira, asi zuva nezuva huwandu hwevanhu huramba huchiwedzera huchienda pamusoro. Tikadzoka zvekare, vanhu vari kufa vakutosvika kumakumi mana vati vafa nechirwere ichi, asi isuwe kuno kuhutano tiri kuziva zvedu kuti vakawandisa chaizvo chaizvo vane chirwere ichi havasati vazikanwa kuti vari kupi. Dambudziko guru nderekuti matest kits kana kuti zvishandisiro zvokuongororesa kuti vanorwara ndevapi zvichiri kumunzira yekuuya kuti zviendeswe kumastate laboratories. Uye pachine kusanzwisisa kuti vanhu vanofanira kutestwa ndevapi. Muri kunzwa vaTrump president vachitaura nehurumende yavo kuti munhu usanota kutestwa anofanira kutestwa, asi pari zvino hazvisi kubvira kuti zviitike. Matest kits achiri mashomanana zvikuru chaizvo, ari munzira kuti aende kwaanofanira kunge achienda, asi utachiona ruri kuramba huchipararira zvekuti tichatowana vanhu vakawandisa. Pachirungu tingati it will get worse before it gets better.
Dr. Frank Guni vachitaura ari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Mashoko atatambira izvozvi anoti National Basketball Association kana kuti NBA yazivisa kuti mitambo yese yebasketball yamiswa kusvika nyaya iyi yanyatsoongororwa, nekuti chirwere ichi chiri kuti hachiiti zvakanaka kana pakaungana vanhu. Saka mitambo yose yebasketball yamiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa.
Ibokanditarira ipapo ndopo wakandibharira, ndikakindabharira kana mukati ndagwarira. Avanyanza kunditarira maimwana neniwondorira, ukazongondifungira maimwana ungazonditsamwira. Ndakambotenderera vakaita zvinzwaro, chirwere chemwoyo ndiwe wapodza. Andidi chiramba nehazvigone.
Hazvigone chayaguru Killer T. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. ZCTU yashora matanho ari kuda kutorwa nebazi rezvemari kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitero yemarezenzi emaredhiyo nematerevhizheni. Tasvika kumagumba echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.